This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 3, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatori venhau nhasi vabatana nevamwe vavo vapasi rose vachicherechedza zuva reWorld Press Freedom Day muurongwa hwaitirwa muHighfield, Harare.
Zvikoro zvinovhurwa nhasi, vana vachitoroswa mhiko pamwe nekudetemba.
Vamwe varairidzi vanoti vatambira mapayslip anoratidza kuti mari dzavo dzebonasi dzavanga vakamirira dzasvika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vatori venhau nhasi vabatana nevamwe vavo pasi rose vachicherechedza zuva reWorld Press Freedom Day muurongwa hwaitirwa mumusha weHighfield muHarare. Asi hurumende haina kupinda mumhemberero dzanga dzakarongwa nemasangano ose anomirira vatori venhau pamwe nemabasa ekutorwa kwenhau. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Masangano akawanda anomirira vatapi venhau kusanganisira makambani nemapepanhau pamwe nedzine venyuro dzakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation, ZFM Stereo, Star FM neDaily News vapinda mhemberero dzanhasi dzaitwa kuHighfield. Basi rezvekuburitswa kwemashoko harina kupinda mhemberero idzi, kunyange hazvo range razivisa kuti richapinda muchitiko chanhasi. Munyori mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozi vauze Studio 7 kuHighfields kuti vange vakamirira vebazi rezvekuburitswa kwemashoko nemaziso matsvuku pachitiko chanhasi. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa munhepfenyuro yecommunity radio Harare vaGive Mochipere vati kusauya kwebazi rezvekuburitswa kwemashoko kunoratidza mafungiro ehurumende panyaya yekushanda kwevatori venhau nekodzero dzavo.
Ndipo zvinoratidza pachena kuti hurumende haisi committed kuti pange paine press freedom munyika, nekuti membero dzakaraidza vamwe vese vanofanira kunge varipo, vamwe varipo kasi hurumende haina kuve. Tikazobatana nezvo futi nenyaya yanga ichiitika yekuti hurumende yagara kuratidza kuti haisi kuda kualaina mitemo yemidhia kuti ialaine nebumbiridzwa remitemo. Saa zvongoratidza pachena kuti hurumende yedu haisi committed kuti pave nepress freedom munyika.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti sei yatadza kupinda mhemberero idzi. Mhemberero dzapindwa nemasangano ose vatori venhau kusanganisira neUnited Nations Scientific and Cultural Organization dzafamba zvakanaka muHarare, kunyange hazvo vatori venhau vasina kuya vakawanda sezvange zvakatarisirwa. Mumwe mutapi wenhau vaRichard Chidza vaudza Studio 7 kuti mashandiro evatapi venhau akaoma munyika uye zvinonetsa kuti vaungane vachipembera zuva iri sezvo vanenge vari mushishi rekutsvaga mabasa nemari zvekuraramisa mhuri dzavo.
Vanhu vashoma, majournalist ari kubasa, majournalist vari kutsvaga kusurvivor, majournalist vari kutsvaga mastori, vari kutsvaga the story of Zimbabwe, asi still like every other Zimbabwean vari kutsvaga mari yekurarama. So havana nguva kana mukana wekuti vaatende even event yavo, nekuti vanofanira kunge mangwana vachitenga chiwo, vanofanira kunge vachibhadharira vana maschool fees mangwana, makambanizi haasi kubhadhara, hakuna mabasa acho.
Mumwe mupepeti wenhau kubepa renhau reThe Daily News vaGuthrie Munyuki vanoti vatori venhau vanofanira kutora mikana yakaita seWorld Press Freedom Day kuti vataure nhunha dzavo vakabatana kuitira kuti vanzikwe nehurumende pamwe neavo vane chekuita nemabasa avo. Vanoti iri ndiro zuva vatori venhau vanofanira kukoshesa zvakanyanya.
Yes, zvozvokunetsa munyika. Economy iri kunetsa. Asi zuva renyu chairo chairo. Hambangatanzwa kungana pazuva renyu. Muchive nechidada. Nekuti ndozuva redu ratinocherechedzwawo. Pasi rino rese kuti ndozuva revatori venhau, zuva ravakasununguka. Kana imwe muconstitution macho tichipuwa right iyoyo. Nekuti tinenge takasununguka. Ko tozozvomesera sei kuti tadzonge tichiungana. Toti tikutsvaka dhora.
Mhemberero dzanhasi dzange dzakarongwa nesangano rinomirira masangano ese vatori venhau munyika reMedia Alliance of Zimbabwe. Vamwe vatori venhau vatataura navo vati zuva iri harina kunatsoshambadzwa uye vange vasingazivi kuti range richiitirwa kupi. Vamwewo ndivo vati vange vapinda mumhemberero dzange dzakarongwa nemamwe masangano kana mizinda yedzimwe nyika dziri muEuropean Union. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reMedia Institute of Southern Africa vatavani moyo vanoti zuva ranhasi rafamba zvakanaka chose. Mhemberero idzi dzaitwa pasi pedingindira rekuti Media Sustainability in the Digital Age. Rinove rinokurudzira kuti masangano kana makambani ezvekuburiswa kwemashoko angararame sei panguva ino apo matapirwe nemafambisirwo enhau nemashoko ari kusanduka. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Ivan Chifera.
Kotoro yepiri yatanga nhasi zvichitevera kuvhurwa kwaitwa zvikoro. Vamwe vana vemuzvikoro zvehurumende muHarare vachitoreswa mhiko sezvakatarwa nehurumende.
Zvikoro zvakawanda zvashanyirwa neStudio 7 zvanga zvichitoresa vana mhiko pamwe nekudetemba minamato yashe izvo zvinonzi nevamwe zvaitwa mune hunyanzvi. Vamwe vabereki vashoma vauya kuzoona vana vavo vachitoreswa mhiko idzi. Asi mamwe mashoko atiri kutambira anoti zvimwe zvikoro zvikuru zviri kumaruwa hazvina kutoresa mhiko vana pazvavhurwa nhasi. Vamwe vabereki vanonzi havasi kufara neurongwa uhu uye pane nyaya iri mumatare yakakwidzwa nemumwe mubereki wemuHarare. Nyaya iyi ichanzwikwa musi wa 3 chikumi.
Zvinonzi muzvikoro mazoswera mave nekugadzikana kushoma zvichitevera kuwaniswa kwevarairidzi magwaro anoratidza kuti mari dzemabhonasi dzavanga vachichemera dzakaiswa mumabhanga avo. Masangano anomirira varairidzi ataura neStudio 7 atenda kuti nengo dzavo zhinji dzawana mapayslip uye vamwe vavo vatokwanisa kuwana mari dzavo kumabhanga avo kunyange hazvo vazhinji vavo vari kunzi vakundikana kutora mari idzi nekuda kwekushayikwa kwemari kumabhanga akawanda emunyika. Masangano anoti Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akanga atozivisa kare kuti nengo dzavo dzakanga dzichizoramwa mabasa kutanga nhasi pavhurwa zvikoro kana dzichinge dzisina kuwana mari dzemabhonasi idzi. Hurumende yakakundikana kupa vashandi vayo mabhonasi avo gore rapera sezvo iri kunetsekana kuwana mari. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaBrighton Makunike avanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reRural Teachers Union of Zimbabwe kuti tinzwewo zvakare mamiriro anga akaita zvinhu muzvikoro.
Zvinhu zvatanga zviri padanho repasi pasi chaichaipo mukotoro yedu yechipiri yemuzvikoro. Tichitarisa ongororo yaitwa nechidimbu nebato redu reRural Teachers Union of Zimbabwe raratidza kuti zvikoro zvizhinji hatinoti maboarding schools aregista a turnout of less than 30% mukuvhurwa kwazvo zvikoro pari zvino.
Ko, nyaya iyo yanga ichinetsa yebhonasi ndo imwe yanga ichiita kuti varayiridzi vati vanogona kusadzokera kumabasa?
Ichokwadi, mumusangano wapfuura wenational executive yeRural Teachers Union of Zimbabwe yakaita chisungo chekuti havasi kudzoka kumabasa kusvika mabonuses avo apinda mumaaccounts.
Asi tanzwa kuti mapayslip akukwanisa kunga achiwanikwa kana kuti varayiridzi vapuwa mapayslip iwaya, mari dzacho dziri kuwanikwa here kumabhanga?
Tingangoti ingori mhiepi yeserusero ruri kuitwa murima kuti kunyange zvazvo mari yacho ikaratidza pamapayslip but kuiwana zviri kuratidza kuti makwikwi chaiwo. Nokuti pari zvino ruzhinji rwevarayiridzi vachiri kutotambura kuti vange vachitora mari dzavo dzemasalari dzemwedzi wakapera. Endi makiuzi haasi kupera kumabhengi, zvinova zvakare zvatotadzisa mamwe vamwe vadzidzisi weboka redu kuti vange vachidzoka kumaworkstations avo kusvika parizvino.
Asi vashoma vakwanisa kunge vachiona maakaunda avo kumabhanga, bonasi yacho yapinda here muakaunti?
Tsvakurudzo dziri kusvika mukuwira kwezuva vava kungoti ivo Zimbank, ZB Bank ndo ine mari iri kuratidza kuti inenge yakutoreka, asi mamwe mabhengi ose hapana chatichiratidza kuti pane zvirimo.
Avanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaBrighton Makunike vari parunare muHarare neStudio 7.
Sangano reZimbabwe Investment Authority kana kuti ZIA rinoti kuvandudzwa kuri kuda kuitwa mitemo gumi nemitatu nehurumende ine chekuita nezveupfumi kusvika muna chikumi kwakanangana nekurudziro dzinoitwa nebhanga guru repasi rose reWorld Bank, iro rinoburitsa gwaro rinoratidza nyika dziri nyore kutanga mabhizimisi kana kuti Ease of Doing Business Report. Munyori wedare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vakaudza vemabhizimisi kuZimbabwe International Trade Fair kuti chirongwa chekuvandudza mitemo ichi chiri kufambira mberi zvakanaka uye vanofunga kuti chichabatsira mukukwezva vemabhizimisi vekunze. Pagwaro reWorld Bank rekutanga mabhizimisi ra2016, Zimbabwe iri pachidano chezana nemakumi mashanu kubva panyika zana nemakumi masere nepfumbamwe. Munyika dzepasi rose, Singapore ndiyo iri pamusoro-soro uye muAfrica iri Rwanda. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe inofanira kuvandudza mutemo wekuendesa upfumi kuvatema, uyo unonzi nevakawanda hauna kumira zvakanaka. Makurukota ehurumende anogara achipokana nezvemashandiro emutemo uyu. Mukuru wesangano reZimbabwe Investment Authority vaRichard Mbaiwa vanoti zvakakosha kuti mitemo ivandudzwe kuitira kuti ikwezve vekunze.
Zvakakosha zvikuru nokuti izvi zvinoita kuti kuita mabasa ebhizimusi munyika kuve nyore. Zviri kuita kuti zvitibatsire kuona mitemo inogona kukonzeresa kunetsa kwekuita bhizinesi. Mitemo yacho yogadziriswa kana kuti yoitwa inonzi reform.
Pane magwara amuri kutarisa here kuti mugadzirise zviri kunetsa zvacho?
Chinoitika ndechekuti pane magwara anobudiswa gore negore nemusangano weWorld Bank vavanoita vanotarisa kuti nyika imwe neimwe yepasi pano iri nyore zvakadii kuita business. Saka vanobva vaita yatikati muchirungu ranking. Saka isu tiri kutarisawo kuti ranking yedu yakamira sei pazvinhu zvakati wandei, kuburikidza nokutanga kuita business, kuburikidza nokuti zvinodhura zvakadii kuti munhu aite business munyika, uye zvinotora nguva yakadii, tichitarisa zvinhu zvakati wandei. Saka magwaro iyaya ndiye atinotarisa toona kuti tingagadzirisa pati kuti zvinhu zvive nyore. Tinotarisa futi zvakafanana nemaminisipariti kuti kana vachipa tsamba dzokuti vanhu vaite business zviri nyore zvakadii, kana kuti tsamba dzokuti vanhu vakwanise kuti kuvaka mafactory. Zvinhu zvakadaro zvese izvizvo ndio zvatinenge tichitarisa. Saka pane magroups atingati akaitiwa kuti atitarise chimwe nechimwe chaizvozve kuongorora kuti zvakamira sei uye zvingavandudzwa sei kuti zvive nyore kuti vanhu vaite business. Chinangwa chiri chekuti umwe nomwe munhu anoda kuita basa rokushanda muno achiita zvemabhizimisi zvisamuremera, zvive zvinomuitira nyore kuitira kuti tikwanise kugadzirisa nyaya dzokuti kuve nemabasa akawanda uye kuti ikonomi yedu ive inokwanisika kusimudzikira pamusoro.
Tichitarisawo nyaya yekukwezva vemabhizimisi vekunze, zvakamira sei? Muri kuonawo here vakawanda vachida kuuya kuzouchika mari dzavo muZimbabwe?
Hatiri kuona neinderesti yavari kushowa kuburikidza nemagwaro avanotipa emaproposal. Takatarisa gore rapera tinoona kuti takaona maprojects akati wandei anopfuura kuma$3 billion einvestment iri kutarisirwa. Asi zvokuziva kwenyu, investment yacho haiitiki musi umwe chete, inogona kutora nguva nokuti imwe yacho inenge iri inoinvolva zvakawanda. Saka zvogona kutora makore maviri matatu, asi interest kana kuti kufarira kuinvesta muno tiri kuona kwakati kurei.
Vamo vanga vachitaura kuti chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema kana kuti mutemo iyoyo hauna kunyatsojekeswa nekudaro wakukanganisawo vanenge vachida kuuya munyika. Ndo zvamuri kuonawo here uye zviri kugadziriswawo here?
Muzuva 11 April pane zvakataurwa nomutungamiri wenyika His Excellency Comrade Mugabe vachitaura ivo kuburikidza nokubudisa pachena kuti chirongwa chakamira sei. Kutaura kwavakaita ikoko ndinofunga kwakapa kujekesa mamiriro echirongwa ichi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Investment Authority vaRichard Mbaiwa vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano reKenyan Red Cross rinoti rakwanisa kuwana baba vemwana ane mwedzi mitanhatu uyo anga akatsikirirwa zvitevera kudonha kwakaita chimwe chivakwa muNairobi. Mwana uyu anga ava nemazuva matatu ari pasi. Baba vake vaRaison Saisi Wasike vati mwanasikana uyu anonzi Delin Saisi Wasike.
Vanhu vemuIraq vanodarika chiuru vakachengetedzwa muusungwa pasina mhosva dzavati vapomerwa. Vanhu ava vari muzvivakwa zvinochengeterwa vanhu vane mhosva dzine chekuita nemabasa eugandanga. Munyori mukuru wesangano reAmnesty International vaSaliu Shetty vanoti vanhu ava vakagara vakazvimanikidza uye munhu mumwe chete anenge ari munzvimbo yakakura kusvika pa1 square meter chete uye anoswera akangochonjomara asingakwanisi kurara kana kutamura makumbo ake uye havabvumidzwe kuenda panze kunofurwa nemhepo.
Vanhukadzi vanorarama nekuita mabasa epabonde vanoti upenyu huri kuvaomera zvikuru sezvo makastoma avo echirume asina mari. Madzimai aya pamwe nevanasikana vechidiki vanoti nepamusana pekuoma kwaita zvinhu vava kungotambira chero mari yavanenge vapiwa pane kuenda kumba navaizere mhepo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kawanda vemadzimai aya vanoenda kunzvimbo dzekutandarira dzakaita semumabhawa nguva dzemanheru. Madzimai aya anoti dambudziko ratekeshera nderekushaya mari yekuti vararamise mhuri dzavo. Vanoti kushayikwa kwemabasa munyika ndizvo zviri kukonzera kuti vararame nekuita zvepabonde. Madzimai aya vanoti varume vave vashoma uye vakawanda vavo vachabhadhara mari nepundutso sezvavaimboita kare nekuda kwemamiro eupfumi munyika. Vanoti dzimwe nguva vanobhadharwa dhora rimwe chete vakarara nemurume kwenguva pfupi. Mumwe mudzimai anoda kudanwa nezita rekuti Amai Matwins vanogara mumusha weveruzhinji weGadzema. Amai Matwins vanoti mararamiro avo ari kurwadza mazuva ano sezvo vave kuwana mari shoma zvichienzaniswa nakare pasi pasati parohwa nenyundo. Amai Matwins vanoti kare vaiwana mari inosvika madhora $20 pazuva vakanofadzana nemurume kweusiku hwose $5 panguva pfupi yavanenge varara nemurume. Asi pari zvino vanoti vave kuwana mari shoma sezvo varume vakawanda vasaende kumabasa.
Ndiri kutsvaga mari ndiri kuita chifambe yekushandisawo kuchengeta vana, kuchengeta mhuri musha, kutengera mwana hembe, kutenga chikafu nekushandisawo kuti aende kuchikoro. Panguva iyo varume vangu vakawanda ende taiwana mari. But now izvi zvazvishoma because panguva iyo taitotikati short time $5 waitowana $5 ende waitomukawana makuseni $200. Izvezvi vamwe vanogona kuti tine 2 vamwe 3 vamwe 5 saka zvaakutonesa one but one hatizotori hedu totora ma 2, 3, 4, 5.
Mumwe musikana wechidiki anoda kudanwa nezita rekuti Nyasha anoti ari kutoraramisa amai nababa vake asi ivo vasingazive kuti anoita zvechipfambi. Nyasha anoti sezvo achiri wechidiki varume vakawanda vanomumhanyira asi anobvuma kuti pari zvino ari kuwana mari shoma.
Isiri kuwanika kuno kukozi muzimbabwe hamuna mabasa. Saka kuna kwatiri kuona kuwana mari. Ndokwatiri kuwana mari yekuraramira. Dai kwanga kune mabasa taendawo kumabasa pamwe zvaiita. Ativhururoka namaindastri kurodho taenda kubasa aiwa zvaiita. Saka kana kusina mari ndindochengeta mai vangu ndindochengeta baba vangu. Saka ndokwandinoti wanawo mari ndokwandakatoitawo kubasa kwangu ikoko. Kumba vatozvino ndozvandiri kuita. But in the doctor,
I don't know about
Chinoto.
Mumwe murume anogara kuchikono hono muchinoi vaBernard Vinyuri avanoita basa rekukorokoza goridhe kuchikuti vanoti miedze yemadzimai yawandisa zvikuru nekuda kwevanasikana vechikoro vave kupinda mumabhawa.
Zira rinovadika mustreet chamo uchifamba jatsungofamba pakati peroad unova vachitokudana kutarisa age yachona. Mwana uyu anoti ari mafomu anenge afomu 2 vachitokudana vakashama vanenge vakashama zvizvi kutanga ma 8 9 zvinoenda mberi amurayiri wemutauno.
Izvi zvinotsigirwa namuzvari Jackie Gondo vanoita zvechipfambi pagwaya gwaya muchinoi. Muzvari Gondo vanoti pfambi dzakawanda mazuva ano vana vechidiki vanofunga kuti basa repabonde richiri kubhadhara semazuva akare.
Muno masex workers ari kunyanya kuwanda izvi nezviri vana vechidiki. Because vana vechidiki ava vari kungotizwa mumafamilies nyaya yekunzwa kuti sex work ine mari.
Vanoongorora nezvemagariro evanhu vachishanya nebatsirai group muchinoi vaCrispin Ndoma vanoti pfambi chiri kunyanya nekuda kwekuti vanhu vakawanda havana mabasa uye munyika mune nzara pamwe nemitemo yava kutendera vana vasati vabvazera kuti vapinde mumabhawa. Vandoma vanoti chipfambi chemazuva ano chiri kunyanya kuitwa nevechidiki.
Kuti zvekuita havana ndochimwe chacho, imwe inzara chimwe chacho. Ndinoona sekuti mumabhawa edu atinawo munongotenderwa chero zera. Saka ndinoona zviri zvimwe zvinhu zvinokonzera kunyanya kuti vechidiki vave vanowanikwa vari munzvimbo dzavanotangira mabasa asina kunaka.
Vandoma vanoshora vamwe vabereki vanotambira nemufaro zvekudya kana midziyo inenge yauya nevana zvikuru vanasikana vanenge vasingasevenze. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Mumwe mudzimai nevanasikana vakadzoka kubva kuKuwait nemugovera muzvare Lia Marimira vanoti vakatambirwa nemufaro nemhuri yavo pavakadzoka uye vanoti vave kutsvaga chekubata. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uyo weStudio 7.
Takatambirwa zvakanaka paairport patakasvika zvataisatombotarisira. Ndemibva vangobvunzawo kuti zvemi zvanga zvifamba kwakamira sei kunhu kwatanga tiri because kuno kuZimbabwe chainzi zvoni chaitwa masex slaves. Ndezvo zvavaedza chii kugadzirisa kuti zvoni aiwa zvinhu zvanga ichibuda panews hazvisirizvo. Tanga chingoshungurudzei pamasendero but kwete kuti kwamasex slaves. Vatambotorwa negovernment vatambopiwawo peduwo pekuti timborara saka tikaendeswa kudomboshava. Vatangorarawo kwe1 day nekuzobvunzwawo kuti zvanga zvakamira sei tichinyoreswa tumapepa. Munhu aingonyora muendero waakaita kuzosvika adzoka. Vatazoparadza nehedu takuenda kudzimba dzedu.
Wakasvikotambirwa sei nemhuri yako uyezve izvinezvi waakupi?
Nemhuri yangu hatikatambirwa zvakanaka. Takatosvika varipo kuti paairport asi kune zvangu vakupi ndava kumusha.
Saka pfungwa dzako ndedzekuti uite sei pari zvino taona kuti wadzoka ikoko kumusha?
Ndachida kuti kana ndawana mari ndogona kuita ndichitenga chitengesa kana kuita project ndiri kumusha hangu.
Zvii zvaungayambire vamwewo vangadai vari kukweshwa ivo kuti vaende kunoshandira kunyika dzekunze dzakadai seKuwait kwaunga uri?
Ndingangoyambira munhu ndezvekuti kuenda kunhu kwausingazivi kana kuti kunhu kwausina humbo nazvo zvinhu zvakashata muupenyu.
Takanzwa kuti panga pana ana chiremba nevamwewo vaiitarisa vachiongorora kuti zvakafamba sei kwamanga muruku. Zvakafamba sei?
Tandava vana chiremba hedu vakanga taura kuti kana ndaita problem ndongo kwanisa kutaura nao then vanondibatsira for free.
Makapiwa mari dzekufambisa here kudzokera kwamanga muri kubva?
Mari dzekufambisa kudzokera kwatanga tiri takapiwa.
Muchizovimbiswa kuti zvii zvanga zvichazoitika mune ramangwana?
Taingovimbiswa kunzi kana vane makondakta vakatipa kuti kana zvazogadzirisika vanozokwanisawo kuzotiwanira mabasa kana kuti vanozokwanisa kuzotipa mari but havana kutaura zvinenge zvagadzirisika zvarini.
Avo vanga vari muzvare Liya Marimira vachitaura naMavelas Muchanganya uye weStudio 7 vari kuMondoro.
Tambirai nemufaro waterere. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatino taura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi tichan taura nevabereki vechidiki. Vachati uza mafungiro awo pamusoro pekuti wakuiwana semari yekubhadhara vana vavo chikoro. Uyezve nekuti mafungiro awo pamusoro pe National Pledge.
Francisca Zamorira. Ndirikuenda kubasa asi mari yekubasa haisiriyo inokwa haikwani kuti unyatsoita zvemasikuti sika zvandera nezvekuti tinotamba anonzi maround kuti munokandirana ma 200 pamwedzi saka unenge uchikandirana kandiranawo paunozopuwawo yakawanda ndopaunobva wazobhadhara mari yechikoro. Haina kundibata-bata zvakanaka nokuti hatisi kunzwisisa kuti varida kuti vana vedu vachinamata flegi here kana kuti vada kuti zvifambe sei. Nekunene zvavari kuita izvozvo zvemapledge nezvekuti mascripture union ada kubviswa izvo zvazvisi kumbotifadza isusu vabereki vevana machristians.
Inini ndinonzi Tonde Manjese. Iyoyo mubvunzo unotonetsa kuti ndiupindure because handingozivi kuti mari ndeiwana papi zvekuti ndinongoziva kuti pamwe zvichaenda nepamwe ndichaita mari akangu mwana akaenda kuchikoro ndikatadza ndizvozvo anogara ndoite ndinoba here but mari hapana hapana kwandinoiwana mari iyoyo but kungokiyakiya zvatinoita hapana ndinoita zvakatosiyana mangwana unogona kundiona ndichitengesa madomasi mangwana unondiona ndiri kubika sati mangwana next day uri kuona ndiri kutengesa second hand clothes ende usafunge seku pamwe dzangu ndo second hand clothes dzati dzandakutotengesa dzemumba dzekuti nditeki kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro saka unogona kundiona nhasi ndiri musuti mangwana uchandiona ndakapfeka hovhorosi ndiri kutimba magarden because ndo basa rinenge rangomuka iroro ndo zvinenge zvangoita kuti pangobuda chero mari yekuti ndikwanise kurarama musi iwoyo handimbofunge zvekurarama mangwana ndinofunga zvekurarama nhasi. Kana takutaura kuenda kune zvenational pledge national pledge yange yakanaka dai zvazviri kunzi zvinhu zvirimo munational pledge ndo zviri kuitika izvozvo but ndichitarisa national pledge yazvinhu zviri chinhu chepolitics chiri kutoita kuti mwana wangu atokura aine pfungwa dzakarasika kudhara pfungwa dziri kutomuendesa kune rimwe side risiriro kamwana after areseta national pledge izvodii zvinomupa basa here izvozvo zvoita kuti mwana areseta zvinhu zvechikoro oda kumuresetisa zvinhu zvisina basa zvenational pledge. National pledge yakanaka zvayo national pledge ndizvozvo but ita kuti mwana wacho anga akaguta ita kuti mwana wacho anga aine mabhuku ekureseta mwana watombotanga adzidza national pledge asina kudzidza mabhuku zvingaita izvozvo ipa mwana wangu mabhuku kana ndiri kubhadhara zvese mafees acho ndobhadhara but mwana wacho hausi kumuresetisa haasi kudzidza oita basa rekudzidza national pledge ipa mwana wangu zvo zvinomupa dzidzo yekuti even akazoenda kune dzimwe nzvimbo akatinoreseta national pledge anozirait wakadzidza haikona kuti akangodzidzikura achitaura iyo hachatodii nekuonekwa kunenenyi.
Tinotenda aiwa vaterere nguva ndoyaita shoma. Tosangana zvekare mangwana. Ini ndini Chioniso Jani.
Regai timbotarisa zviri kuitika nhasi pachirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro pamwe nechirongwa chekutora mhiko kana kuti cheNational Pledge.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vatori venhau vanobatana nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom.
Zvikoro zvinovhurwa nhasi vana vachitoreswa mhiko pamwe nekudetemba.
Vamwe varayiridzi vanoti vatambira mapayslip anoratidza kuti mabhonasi avo ave kwekumabhanga avo. Tabata shuka kumagume chilonga chedu cha nasi. Tinoemba kuti muchange mine suzakare mangwana. Anokuoneka ene mufaro. Jini chonga kandemiri ndiri mu Washington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti murare zvakanaka vatereri. Ndokusiyai mina chonga na Marvelous Mhlanganya huye. Munaudze chirungu.